I think the number of people who are talking about the city, or the function, the police, what you want to do. Each city opposition to the case of the city, 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 the Takazona muna 2018 opposition tukita mbi hiyo yonu angwari innocent wachi tuta motikari wachi luta mashopu taka akuna nika ingashini rekutu zakada aloji ikite enda memo free human rights or democracy taka urumende kutunga yonji zakute uyatanga nikola mtemo wachange wachi sunga shahipa mtemo nyokutu kukola kwa mtemo ino sungi tamiko mazimba akuna mtemo ino pa wani masimba ekuita shenizonga
Vachuma manzwa zvataurwa nava Tongo Gara munoti
vatongo gara varikurakidza kuti havasikunzwisisa nyaya dzebumbiri remutemo konsini yezimbabwe konsini yezimbabwe yakagadzirwa navana vezimbabwe inotaura pachena kuti vana vezimbabwe vane kodzero dzekurakidzira muri nyararo vana vezimbabwe vane kodzero yekutaura yatingati pachirungu freedom of expression vane kodzero zvakare dzeassembly yatingati kuti vanogona kuungana vachironga pamwe chete zvinhu zvakanaka zvinoita nyika inderere mberi asi chinotishamisa ndechekuti zimbabwe national army commander vaanzi nemusanyato avo vanosungirwa pasi pedendere mutemo kuti vanofanira kunge vachitevedzera zvarinotaura kuti aiwa vechiuto havafaniri kupinda panyaya dzematongerwo enyika zvine chekuita nemapato asi zvingotaridza kuti mukuru uyu kunyange aitaura takabva kuhondo ari kukanganwa kuti gwara rehondo rechimurenga gwara rakaunza zimbabwe zvakaita kuti vana vezimbabwe vadeure ropa ravo kuhondo yanga iri nyaya yeone man one vote kureva kuti vana vezimbabwe vane kodzero dzekusarudza mutungamiriro waanoda kana vasarudza mutungamiriro waanoda ndiye oita president izvozvo hazvinei nekuti zanu p f hazvinoende kuti bato ripi rinodiwa neanenge achitungamirira mauto iye zvinei zvine nyaya navachibaya nyaya nadzichizira avakangotaura pakoti kuti aiwa isusu tine kodzero dzekuti vana vezimbabwe vademonstrate zvichienderana nesection 59 yeconstitution of zimbabwe asi vanhu ivava vatonzi vari kutsvakwa zvisingaiti vanoda kutokuvadzwa izvozvo zvatoti aiwa nyika yedu yasvata
pindurai tinzwa vatongo gara
awa mukoma shoma wakangotaura handifunge kuti vari muno munyika yezimbabwe nyika inoye zimbabwe adini muno muafrica ndo nyika inechisisi nyika inoremekedza kontinu dzevanhu kudarika dzimwe nyika dzavangafunge nezvacho nyaya yekuti vakundisha vataura maonero avo zvonzi pane kutyorwa kwekodzero kwevanhu pane hambo kutyorwa kwekodzero kwevanhu vepapo kanzi vataura maonero avo ebato rezanu p f semaonero avo kuita kuti isusu sezanu p f hatisi kuzongopeta maoko vanhu vachitita midziyo zvavaita muna 2018 ipapapa tichabudawo tichiprotectawo innocent people vanenge vachizonge vachizokwadzwa nevekuzvinu zvakaitwa muna 2018 nezvakaita muna 2019 najanuary pavaita fuyaiyaoya vachiluta mashopu saka hatimbosi takapeta maoko nekuti hanzi ye opportunity padhemocracy yedhemocracy vachikanganisa kugara kwevanhu zvakanaka munguva yesadhaka zenikonzera nyaya yavasanyatsei hanzi zvikoni zvikoni munyika idzi negosoro ivo vari kutaura vanongoziva kuti nyika inoyi kuti inge ichizouya kuda kwezanu p f ende vana sanyatsoaya mavoveterans vakava usununguko saka vanoziva kuti zanu p f ndiyo yakaunza nyika inoyi zimbabwe saka vanenge vachingoedza kungoti zimbabwe ndiyo zanu p f izvozvozvo hazvina mutikisa nyika inoyi iri mumaoko ezanu p f ende zvese zvimapolitical parties zvinenge zvida kunzvesa games of liberation struggle kuda kudzosa minda izvozvo hazvizoitika aslong zanu p f ichipo pano panyika
vachuma aka hakasike kutanga kuti tinzwe mukuru wemauto achitaura zvimwe chete vazvina vache pavaive mukuru wemauto vakataura zvimwe chete izvozvo chii chingazokushamisa inhasi kuti vasanyakwe vati zanu p f icharamba iri panyanga
hapana chinoshamisa zveshuwa asi zviri kungokonfirma zvatogara tichitaura kuti aiwa kune zvandingati marope elements vari umilitary nokuti umilitary nevanhu vakanaka chaizvo vari very professional vanonzwisisa kuti aiwa mauto hasi ezanu p f asi kuti mauto ndeevana vezimbabwe vanonzwisisa kuti aiwa hondo yechimurenga haina kutanga nezanu p f hondo yechimurenga yakatanga nana mbuyani handa kufest chimurenga ikaita vanhu vakawanda vakapinda vachirwa rusununguko rwevanhu vanosanganisira vezapi nemamwe vemapapa akasiyana siyana saka ukanzwa munhu anenge achiti zanupilefuda yakarira Zimbabwe chete zvireva kuti nheyoyo haziri nhoroondo yenyika yake nekuti nehanda vakagurwa musoro nevamwe mauto akagurwa musoro kufensi murenga vanga vatamakadhi ezanupf zanupf yakatozofemwa ma1963 asizve zvinosuwisa chose kuti mukore uyo unoyu watiri tinowana vakuru vanenge vachitungamirira mauto vachitaura mashoko akadaro asi nekofara hedu nekuti tinoziva kuti kune vamwewo vari muchiuto vari very professional masoja chaivo chaivo anoziva kodzero dzavo uyezve anoziva kodzero dzevanhu kuti aiwa itinogumira apa nekuti kana vakazve matongerwo enyika shiri zvainaka zvinoitwa kune dzimwe nyika wouya wojoina politics toziva kuti aiwa ii nhengo yezanupf pachena kwete kunyepedzera kuti aiwa unotungamirira masoja asi wakapfeka hanzu dzezanupf saka ndo nyaya iri kungotinoita muzimbabwe atoti aiwa idzi nyaya dzifanira kuti dzigadziriswe
vatongogara tiri kunzwa muvhidhiyo iyoyi iri kutaurwa yavasanyatwe vachitaura nyaya yecommand voting vamwe vanodzoka vava kufunga kuti zvine zvaakureva kumanikidzwa kwevanhu kuenda kunovhota munoona sei weimi
command voting yaitaurwa iti nyaya yekudombirwa kwevanhu maoko kana kumbunikidzwa kwekodzero dzevanhu ingo nyaya yemobilization yekumanda hadi tinovhote mukaona masanzo dzatakabva kuita muna 2023 dzakanga dziri peaceful even maripoti aita aibva kuma observer mission vakati aiwa kwekudzevanhu nyaya dzepeaceful dzakange dzisire mucheto hapana akaurayiwa hapana gurwa maoko saka hapana chekutya even tikatarisa muna 2018 vanhu vakangopinda misanzo zvakanaka hapana aiurayiwa hapana airohwa yetikenge maincidenti oaitika uko neuko aikonzeriswa neopposition saka hapana chekutya vanhu ngavazive kuti zimbabwe inyika ine runyararo ezepeaceful kanzi saka hapana chekutya mupfuma zvaka
tipete chirongwa vachuma zvogadziriswa sei izvi kuti vanhu vange vachibva mune ingano dzemuchirungu election mode nokuti unoona kuti sarudzo dzichaitwa 2028
nyaya ingoriponzi yekuti vamwe vedu ava pese pese pavanenge vafunga kuuraya vane vezimbabwe kuita maabductions nezvimwe zvakashata vanotanga kuvapomedzera mhosva dzavasina zvakafana nenyaya iyo yesadic ndingakutaurirai kuti hapana ari kumboronga nyaya yekudisrupta nyaya yesadak nekuti nyaya yesadak yagara is always on the calendar hatizivi kuti nezvavanozviwanisa asi atoziva nechokuiwa kana vafunga chete kuti aiwa tida kumbombunikidza vanhu vanotanga kuvatsvakira zvimhosva asi isu tose muzimbabwe munomu toziva kuti runyararo rwakakosha runyararo rwakakoshera rinewe runyararo rwakakoshera munhu wezanupf rwakakoshera munhu weopposition so hationi chingaita kuti mukuru mukuru anenge ari kumasoja kuchiuto ataure nyaya dzokuda kukuvadza vanhu hationi chingaita kuti mukuru wemayuto yerimwe bato wezanupf ataure kuti anoda kukuvadza vanhu
vatongogara mashoko ekupedzisira zvingagadziriswa sei kuti vana vezimbabwe vasagare vakabatira hana mumaoko
ikayeya yakangokosha inyaya yekuti vana vezimbabwe vanofanira kuziva kuti machinge tabva kusarudzo tinomira makore mashanu saka hapanana dhamiti yekuti vangade kudzidza nadzo hurumende vachitazve maprotesti vachitazve chii opozisheni ngaimire kupa vanhu fos vote vati vanyepera iyo sadhaki itazo yachiita maelections ichiita zvakati zvinoita kuti vanhu vagare vari muelection mood opozisheni inofanira kuziva kuti kana tabva musarudzo vanhu vakutaura zvedevelopment izvozvo zvinoita kuti vanhu vadzikani vanhu vatange vachifunga zvekuita ndizvonga zvinoitawo kuti even upenyu hwavo vange vachirarama vasina kusha
vachuma hanzi imi veopposition ngotambirai kuti nyika ichaita sarudzo mushure mwemakore mashanu kupindurai tipete chirongwa
izvozvo ega rozviva kuti nyika inoita maelections papera makore mashanu asizve mukazvitarisa ikoko kuzanupf ndokune mahomera asingataridzi nyaya yemakore mashanu nekuti ukanzwa izvinoizvi vari kutofamba vachitaura kuti aiwa vamunangagwa 2030 vanenge vachipo venge vachipo seizvo nekuti maiaita 2028 saka zvitaridza kuti ivo nechekare ndo vapiwa mukambeni modi yekuti 2030 inenge achipo kureva kuti 7 years from nguva yaitiwa maelections zvoreva kuti saka izvo vari kungotaura zvekuti aiwa ngavamirire 5 years ivo pachavo vachidogona kumirira 5 years vanoda kutowedzera mukurudu mamwe makore 7 zvinova chiri pasi pebumbiro remutemo maelections zvangoitwa zvakanaka mareforms atichenerwa nevanhu dai aitwa so that patinosvika paelection ichatevera sarudzo dzinoitwa zvakanaka pasina kugunubuna